Vachitaura nevatori venhau padande mutande vari kuBrussels kuBelgium uko kune muzinda wesangano remubatanidzwa wenyika dziri mugungano reEuropean Union mukuru wechikwata cheEU chakaongorora sarudzo vaFabio Massimo Castaldo vati changa chiri chishuwo chavo kutura mashoko ari mugwaro iri vari muZimbabwe sezvinongoitwa kunyika dzimwe dzese asi hurumende yemuno yakavaisira gokora vati pane zvizhinji zvinoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti sarudzo dzinotevera dzive dzakachena.
Kune mitemo yakawanda inoda kutevedzwa munguva yesarudzo isina kunge yakatevedzwa nezeki. Iyowo zeki ngaisaita sekuti ine divi rainorerekera mubasa rayo. Mitemo yemunyika yakafanana nemopa ngaienzanise munhu wese.
Vakataudzo vatiwo danho rakatorwa neEuropean Union rekumbomira kuwanisa zek mari nechekuita nesarudzo richaramba rakadaro kusvika iyo zek yava kuita sarudzo ichitevera mitemo yese inechekuita nesarudzo. Asi mutauriri wezek vaRodney Kiwa vati sarudzo dzakaitwa nemazvo.
Isu sezek takatevedzera mutemo unotitungamidza pabva kuti tosarudza sei tinoita sei takatevedzera izvo. Yes, machallenges akaitika atirambi but nyaya yekuti hanzi tanga takarerekera kakurekera uku kana kudismiss it with the contempt that it deserves.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vaudza Studio 7 kuti gwaro rechikwata cheEU rekupedzisira iri rabaya dede nemumukanwa.
Hapana kana umwe chete akatenda kuti elections akafamba zvakanaka ende tinorumbidza chirongwa chatogwa neEU kumbobata mari kuti zeki haina kodzero yekuti ingopiwa mari kuti ipfachure chete isiri kuita basa rofanira kushanda mari iyoyo.
Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANUPF vaFarai Marapira vanoti European Union iri kutaura zvemugodzi matsuro.
Kana iri nhau yemari ngavachengete mari yavo. Isu hatina mbobvira tati hatigoni kuzviitira maelection. Mabaelection tiri kungoita vanhu achingofamba zvakanaka. Uyezve kuti titeeredzane nemashoko ekuti mapato anoti kana kusina kukunda wangu achida kuti akunde votanga kutsoropodza hatinyanyobatikana nazvo isu seZANUPF.
Studio 7 yaedzawo kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava pamwe chete nemunyori mubazi iri ambasada James Manzou vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti sarudzo dzakaitwa pachitevedzwa mitemo yenyika uye hakuna sarudzo dzichaitwa kudzamara muna 2028. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari sachigaro wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanotiwo danho ratorwa neEU harishamisi nekuti sangano iri ragara riine divi rarakarerekera.
Ndinoona sokuti vanyanya pachikero chavo kuenda kurerekera kudivi ravaida nekuti kana zvinhu zvisina kubuda sezvavanga vachitarisira musarudzo. Kazhinji vanhu vekunze kwenyika kunyanya veEuropean Union vanenge vachiona sokuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuzvimirira.
Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kusawaniswa mari kweZEC neEuropean Union kunogona kukanganisa basa rekomisheni iyi.
Tinozviziva isusu kuti ZEC yanga ingova nezvigozero zvekuti izadzikise maelections aya zvigozero zvemari. Saka kushayikwa kwerubatsiro urwu kuchaita kuti upenyu uome nekuti sarudzo hadzizozadzikiswi zvakanaka.
Mugwaro ranhasi chikwata cheEU chakaongorora sarudzo chatiwo mitemo yakafanana nemopa uye sangano refaz ndizvo zvimwe zvakakonzera kuti sarudzo dzisaitwe nemazvo munyika sezvo paive nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko aturwa neEU ekuti ZEC haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa ndiwo mamwe chete akaturwa nemamwe masangano akauyawo kuzoongorora sarudzo muna Nyamavhuvhu anosanganisira reSADC, African Union neRegime Carter Center. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.